Izvi zvazoita kuti MDC Alliance iwanike ine vamiriri vaviri mudunhu rimwe chete vachakwikwidzana mushure mekupinza mapepa avo ayo atambirwa nedare. Ukuwo kuZANU-PF pane vane chitsama vaisawo mapepa avo vachikwikwidza vakazvimirira voga. KuMDC Alliance matunhu masere aita vamiriri vaviri vaviri vachibva kumapato akasiyana ari mubatanidzwa uyu ayo atadza kuwirirana kuti pamire munhu mumwe chete. Mutauriri weMDC Alliance Masvingo vaSimon Mpindu vatenda izvi asi vati zvinogadziriswa sarudzo dzisati dzaitwa.
Zvinogona kunge iri nyaya yekuti vemaconstituency iwayayo vava vakasainirwa vari pastandby vakamirira kuti wealliance anenge asina kuzvinga auya ivo vozosubmit. Saka ingori nyaya iri administrative yekuti vanodaidzwa nevakuru vogarwa navo pasi vasingafaniri kuvamo vowithdrawa, vanofanira kuvamo voenderera mberi. Haisi nyaya yakakura ichokwadi withdrawal as long as ballot paper risati ragadzirwa, nekuti kubva izvezvi izvi maballot papers asati agadzirwa vanhu vacho ndo vachiri apa. Zvazvinoreva ndezvokuti any time kubva izvozvi izvi kusvika a day before ballot ragadzirwa, anyone is free to go and with.
KuZANU-PF kwaita vanopfuura vashanu vakazvimirira kusanganisira nhengo yeparamende yeChiredzi West vaDarlington Chiwa, avo vanoti vakabirirwa pasarudzo dzebato ravo.
Aiwa mapepa ndapinza, hapana zvazvinondikanganisa. Chinodiwa navanhu vari kumusha kutsvaka mumiririri wavo kuparamendi. Saka ini ndamira nekuti vanhu vanoda kumiririrwa, ndosaka ndamira.
Asi mutungamiriri wevechidiki muZANU-PF vapupurai togarepi, avo vakandawo mapepa avo kuGutu South vanoti vanhu vose vazvimirira vagara vakapandukira bato ravo nekuti havana basa navo.
Handizivi kuti vachiwa vacho vanga vari kuZANU-PF here, because veZANU-PF havapindisa maindependence. Saka anogona kunge anga achigara achingova hake independent, anga asiri weZANU-PF. Saka veZANU-PF havaiti maindependence, so hapana zvazvinotikanganisa.
Mamwe mapato aisa mapepa avo anosanganisa mubatanidzo wePeople's Rainbow Coalition inotungamirirwa naamai Joyce Mujuru vakanda kumatunhu gumi nemasere pamatunhu makumi maviri nematanhatu arimo muMasvingo, uye bato reMDCT rinotungamirirwa naMuzare Tokozani Kupe. Munyori mukuru wevechidiki veMDCT Muzare Isabel Ngonzora vati bato ravo rakanda mapepa makumatunhu gumi nemana uye kumakanzuro akawanda.
Okay, mudunhu weMasvingo zuva ranhasi takwanisa kufield amacandidates anokwana iwo 14. Macandidates aya izvezvi takwanisa kubhadharira vemaparty list ese, veSenate, vePR neProvincial Council. Tapedza ipapo, council izvezvi hatisandanyatsoziva kuti akwani abudirira akawanda sei, nekuti council yanga ichiitwa kure nenomination court yanga ichiitwa zvemaMPs. Saka ndikatobva pano ndinenge ndava kuziva.
Kunetsana kwaitika kumapato makuru akaita seMDC Alliance neZANU-PF kwaita kuti dare rinonoke kupedza kutora magwara evachamiririra mapato avo, izvo zvaita kuti vazombovhara vazodedzera mazita evabudirira munguva dza730 manheru ano. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.